manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 20, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeguta reHarare yoronga kuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuva kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbove mumiriri wezengeza West muparamende uye vaive nhengo yeCCC vaJob Scala vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuru yavo yave kutora matano ekuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi pekanzuru zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuwa anodarika zana emusha werunyararo weWarren Hills Cemetery svondo rino nevanhu vasati vaziikanwa uye vane zvikonzero zvisati zvaziikanwa. VaMafume vanoti sekanzuru vari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi uye vari kuzviferefeta kuti vazive chinangwa pamwe nevanhu vakaita izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvatati tiite sekanzuru ndechekuti tati tiwedzere mapatrols achange achigadha masimetri edu tinyatsoongorora kuti ndiva nani vari kuita unhubu hunotyisa kudai. Kana vatarisisa tichariportavo kumapurisa nemainvestigators edu oongorora kuti chingava chii chaita kuti zvakadai zviitike. Takambonzwa kuti kune vemadrugs vanenge vachida kutora mapfupa evanhu kuti vagadzirise zvinodhaka. Kune vane bhizinesi iroro kuda vari kuda kupwanya kuti vanhu vatenge futizve. Kana kuti kune vakomana vanenge vachingoita musarinya vanenge vangomwawo zvinodhaka vongomanya vachiputsa mukati imomo. Asi tichasiya kuti mapurisa nemamwe matikitivha vapenengure kuti chii chiri kuitika ichi, nokuti kuputsa matombstones anodarika zana inyaya hombe, inyaya yashungurudza kanzuru.
Izvi zviri kungoitika kuWarren Hills Cemetery chete here kana kuti kune mamwewo makuva kwazviri kuitika?
Pari zvino zvitanzwa kuripoti yekuWarren Hills ndo kune makuva akati nakei vamwe asiri Warren Hills. Hakusati kwakuitwa mamodern tombstones. Mamwe acho anoitwa mamodern tombstones makuva anenge ari mumaoko emaprivate players. But Warren Hills ndo cemetery yekanzuru inenge ine matombstones ari pamusoro-soro anenge akaita magranite akati wandei.
Pane nyayawo yezvivakwa muHarare, vamwe vari kuchema kuti zvivakwa hazvichataridziki zvaakukanganisa chimiro cheguta reHarare, zvimwe zvichitoputsika zvichikuwadza nekuuraya vanhu. Kanzuru iri kuitawo sei pakugadzirisa chimiro cheHarare?
Chimiro cheHarare ndosaka takaisa notisi tichitaura kuti varidzi vemabuildings ngavange vachipenda mabuildings avo vachigadzirisa ati kurei nekugadzirisa kuti ave safe pave neutano hwakanaka. Saka nyaya iyoyo notisi yakapera, saka takapa manotisi 500 kumabuildings akatiko. Vakarega kugadzirisa izvozvo, tinogona kutora chinhano chekuvhara mabuilding ikoko kozova nekugeda geda kwemweno voshaiwa mabhizinesi hatidi kusvitsana ipapa but hatingaregi vanhu vachishungurudzuka vamwe vachishayikwa nekungoshatawo kweHarare. Harare yanga riri guta raimwisa mvura, guta raidadisa, rawaiti kana uchipinda mariri unotanga wageza. Uyezvo pane vari kungoisa tsvina pese pese, vari kungoshanda pese pese, muHarare makushandiwa husiku. Saka tichange tichivhura zvimbuzi nehusiku nekusevenza nehusiku kuitira kuti musasvibiswa. Nyaya yekubirwa mawanda vanongouya vomira mutaoni vakavandira vari kuzvifambirwa vachidhunza vhudzi remadzimai vachitora foni dzevanhu. Tichaitawo mapatrols emapurisa akati wandei wandei.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Trust kana kuti CRA varuben Akili, vanoti vanotarisira kuti kanzuru ichamira neshoko rayo rekuti ichachengetedza makuva aya.
Isu sesangano rinomirira vagari tingati nyaya iyi haisi yaitika kekutanga. Naizvozvo tatoona kuti zvinhu izvi zvazvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichiregererwa zvichive zvinoitika. Nechikonzero chekuti nzvimbo dzese dzine makuva ekanzuro mukazvicherechedza mukoma Jonga hapasisina tingati yatinoti security kana kuchengetedzwa kana maintenance. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinobva zvaratidza kuti vanhu vanenge vaitoita zvekutoraswa chaizvo pane kuti vanenge vanyatsovigwa zvakanaka kana kuti kuchengetedzwa. Itarisiro yedu kuti nzvimbo idzi dziri under city parks. Nzvimbo idzi dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinoremekedzwa, nzvimbo dzinochengetedzwa zvakanaka, uyezve security ichive inoita sei, ichive inoiswa kana kuti vanochengeta nzvimbo idzi.
Ndekupi kumwe kwazviri kuitika vaAkili?
Kumakuva ekumbudzi kwayakaita nyaya yekuti vamwe vanhu vanochera ivhu chairo vachitengesa vanopedzisira votochera nemumakuva imomo vachitokanda magumbeze anenge ari mumakuva kurutivi vachitochera je chairo havana kana basa nazvo. Saka naizvozvo zviri kutoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvakutotinetsa muno munyika nechikonzero chekuti vanhu vaakungoita zvese zvese nekuda mari. Vachitadza tingati kukoshesa pachirungu atinoti mavalues kana zvimwe zvinhu zvatinochengetedza sevanhu vemunyika yeZimbabwe.
Tanzwa meya vaMafume vachivimbisa kuti kanzuro yavo ichatora matanho ekuchengetedza makuva aya. Munoti nazvo?
Isusu tinenge tichitarisira kuti zvinhu izvi zvive zvinoitika sekuvimbisa kwavakaita. Tinenge tichitarisira kuti ipapo panoitwa hurukuro ipapo pachabuda nezvisungo zvinofanira kunge zvichive zvinozvive zvinhu zvinoteedzwa. Zvinhu zvakasiyana pakutaura pamusoro pechinhu nekuita chinhu. Saka tinenge tarisiro yedu kuti kanzuro yeguta reHarare sekuvimbisa kwaita meya zvisangoperera mumashoko ekuti taita consultation meeting pamusoro penyaya iyi. Chaakudiwa ndechekuti zvinoitwa sei. Tinoona mapurisa eguta reHarare achiita basa rekumhanyisana nemavhenda mutaundu. Rimwe basa ravangatoita ibasa rekutoona kuti nzvimbo idzodzo dzichachengetedzeka.
Vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Trust kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare nestudio 7. The Voice of America. Sangano reNational Democratic Working Group rinoti sachigaro waro uye vari vakavamba sangano iri vaJob Scala vakakokwa kuti vazotaura kumusangano wekodzero dzevanhu wechigumi nenhanhatu kana kuti 16th Geneva Summit on Human Rights and Democracy uchaitirwa kuGeneva guta guru reSwitzerland mwedzi unouya. Mutauriri wesangano iri vaDarlington Chigwena vanoti vaScala vakakokwa nezvikonzero zvekurwira kwavanoita kodzero dzevanhu munyika pamwe neutongo hwejekerere. Vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavachataura kumusangano uyu. Ngatinzwei vaChigwena vachitsanangura.
Hongu vaJob Scala vakakokwa kunyika yeSwitzerland muguta reGeneva kunova kune musangano wezvemamiriro ekodzero dzevanhu pamwe chete neutongi hwejekerere. Musangano uyu vava nenguva ine chitsama uchiitwa, musangano unoremekedzwa zvikuru nepasi rose, musangano vakakosha sengoda uye musangano unenge wakatarisirwa zvikuru nemunhu wese. Saka tinoona kuti munhu achange akamirira Zimbabwe kumusangano uyu ndivaJob Scala ndivo vachange vachitaura vakamiririra Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu munyika yekwedu kusanganisira utongi hwejekerere.
Iko kukokwa kwavaScala uku kunorevei vaChigwena?
Izvi zvinoratidza pachena semwedzi wechirimo kuti vaJob Scala idombo repakona munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Idombo repakona munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe kusanganisira zvakare kuunza utongi wejekerera. Saka pasi rese rinenge richiona kuti munhu ari kushanda nesimba kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa ndiani. That's why muchiona kuti pavanhu vese vari muZimbabwe vaJobs Kala ndivo vakakwanisa kunge vachidaidzwa. Saka kana pasi rese richikwanisa kuona, tinoshikurudzirawo zvakare vana veZimbabwe kuti asvika zvino nguva yekuti tinge tichisvinuka, tinge tichiona kuti munhu anokwanisa kugwira kodzero dzedu kuti tiva neutongi hwejekerere munyika yeZimbabwe ndivaJobs Kala.
Vakatambirawo sei kukokwa kwavo uku?
Vasikala vakatambira nemaoko maviri kukokwa kwavakaita kuti vandotaure kunyika yeSwitzerland. Vakamirira Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro kodzero dzevanhu kusanganisira utongi hwejechetere.
Zvii zvavari kutarisirwa kunotaura pamusoro pazvo kumusangano uku?
Tinotarisira kuona vasikala vachitaura nezvekusungwa kwevanhu vachigara mutirongwe kwenguva yakareba kwazvo vasina mhosva yavanenge vapara. Tinotarisirawo zvakare kuvaona vachitaura nezvekusiya kwevana chikoro panzira nemhaka yekuti vari kushaya mari dzekubhadhara chikoro. Tinotarisirawo kuti vataure nezvekushayiwa kwemari ine simba munyika yeZimbabwe tichishandisa mari inenge mapepa ebhondi. Saka izvozvo ndizvo tinotarisirawo kuona vasikala vachindotaura kumusangano uyu. Tinozviziva kuti munhu ane chido nesu isu vanhu, saka hativatyiri munhu achandotaura akamirira isu vana veZimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano reNational Democratic Working Group vaDarlington Chigwena vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gorokota rizvira kudyidzana kweChina nedzimwe nyika vaYang Yi nhasi vati dunhu reSouth Pacific harifanirwe kuve nhandare yekurwisana kwenyika dzine masimba, uye vachiti rubatsiro runoenda kunyika dzedunhu iri harufaniro kuve nechekuita nezvematongerwo enyika. Dunhu reSouth Pacific rave mwongo wemakwikwi anotyisa pakati peAmerica, iyo yagara ichiriona seriri pasi payo, neChina, iyo yananga vanodyidzana neTaiwan vari ikoko. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 vakaurayiwa kana kukuwadzwa mumhirizhonga muHaiti kubva munandira kusvika muna kurume gore rino, kukwira nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kana kuti 53% kubva mumwedzi mitatu yekupedzisira mugore rapera ra2023. Izvi zvakaziviswa nezuro nehofisi yeUnited Nations Integrated Office in Haiti. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa vekambani yeDangwa Consultancy, avo vanobatsira madzimai nevanasikana nekuvatsvagira mabasa kunze kwenyika. tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Kazwai kazwai makadi yenyu ndinotenda zvikuru Mavelas nekundipa mukana wokutaura nezvedhangwa consulting. Dhangwa consulting ine chirongwa chayo chakatangira mwedzi uno chichikurudzira madzimai kunyanyisa madzimai ari kumusha. Mayouth echidiki vachangopedza chikoro, vachangopedza college, vane madegree avo asi vari kushayiwa kuti voita sei nawo madegree wayo. Pamwe vari kutadza kuwana basa nekuda kwokuti mabasa ari kushayika kana kuti vari kutaurirwa kunzi aiwa hamuna experience. Saka isusu tiri kuda kuti tibatsire vanasikana ivavo nemadzimai ari kuda kushanda asi vari kumba nekuda kwokuti asi munhu wese anoda kuuya kudiaspora kana kuti anokwanisa kuuya kudiaspora. Saka isusu tiri kuti zviri kuitikwawo nevamwe nedzimwe nzvimbo kuti aiwa munhu anogona kungoshanda basa rakangonaka achitobhadharwa mari yake zvakanaka asi agere kumba. As long as aine internet, phone ne laptop, aiwa anogona kuita basa rake ari koko. Saka isusu ndo vatiri kukoka madzimai iwayo nevasikana ivavo vakapedza chikoro vane madegree avo asi vari kuti saka basa rachona ndoita sei. Ndo tikudeedza isusu kuti remote strategies, kuti uri ikoko kwaunenge uri tokupa basa racho woita basa wotumira kuno wobhadharwa mari yako. Isusu vacho ndichitinotokutraina nekuti vamwe vanhu vanouya vasina experience yacho iyoyo.
Mabasa api angawanikwe iwo achizowanikwa nevanhu vanenge vauya kuzoshandisa kambani yenyu?
Tine mabasa akasiyana siyana. Tine basa rinonzi graphic designing. Kana wakaenda kuchikoro kunoita graphic designing yako unoziva kuti ndikutaura nezvechii. Web development, vane vaya vanogadzira mawebsite nokwanisa kukupa mabasa iwayo. Social media management, data entry ne administrative inoenderana nekuti client yedu inogona kunge ichida munhu anopota achipinda muemail make achiona kuti email isina basa, email ine basa, email inotofanwa kupindurwa iye zvine izvi, email inofanwa kupindurwa next week, wobva watumira uchitumira client yedu message yekuti pane email yakati iri kufanwa kupindurwa izvozvi. Saka uri kumubatsira nekuti pamwe anenge achiwana maemail akawanda. Saka panenge paine client inenge ichitsvaga kuti ndikuda munhu anondimanejera maemail angu. Kozi ya mumwe anoti inini ndinofamba famba zvikuru, ndinoenda kunyika dzakasiyana siyana kana kunzvimbo dzakasiyana siyana, ndikungoda munhu anopota achiti ndikamutaurira kuti musi wakati ndinoda kuenda kwakati uye ndinogara mazuva akati, ondirongera rwendo rwangu rwese rworwo kubuda kumba kusvikira kudzoka kudzoka, tokupa basa rachiroro iwowo chando. Saka tii tinofanwa kunge uine internet nekuti zvizhinji zvacho zvinange zvichiwanikwa paindaneti. And then rimwe basa ratinoita ratinototsena vanhu kubvira pekutanga nekuti vanhu vazhinji havatozivi kuti kune basa rakadaro. Pane rinonzi grant writing. Grant writing ibasa rinoitwa nemunhu anenge achitsvagira vane maprojekti avo mabasa. Ngatitiiko maNGO, kune NGO vada kutsvaga kuti vapenherera zvekudya kana kuti vapenherera mari dzechikoro. Kwozouya kuno kuAmerica kana kuCanada kana kunana UK kana kune dzimwe nyika dzakabudirira dzine mari dzadzinopa kumaNGO. Asi maNGO machikutanga vamwe vacho navatozivi kuti mari dzodzo dziriko. Chechipiri havazive zvakare kuti mari dzodzo dzino applyirwa sei. Saka isusu tinoenda kumagrant writers kumusha nepaonline tichidzidzisa. Inini ndichidzidzisa ndini nyamumbune kutodzidzisa vanhu kuti chii chinombonzi grant writing uye ndinochigona sei. Saka kana tikaona kudzidzisa imomo patinopedza newe nguva yatinge tiri tese, angave mazuva matatu, ingave svondo, ingave 8 weeks, zvinoenderana nekuti wasarudza nzira ipi yekudzidzira grant writing, tikakuona kuti uri kugona iwewe ndi watinezenge takuti kana tine NGO iri kuno kuAmerica kana iko kumusha iri kutsvaga kuda munhu anovanyorera granti ravo, tinobva takutora tumini wonyora granti iroro. Inini ndichikubatsira, ndichikupawo supervisor, ndichikupawo maidea kuti aiwa akadai wanyora wakadai apa waionyora kada kusvikira wave nini experience yako waakuzviitira basa rako.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kushanda nesu vedhangwa consulting munotiwana pawhatsapp number dzinoti +1 914 618 8800. Tinowanikwa zvakare paFacebook. PaFacebook ukangonyora kuti Teresa Dhangwa unobva watondiwana, kana kutongonyora Dhangwa consulting unogona kutiwana zvakare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, nhasi tichitarisa kuregererwa nemutungamiri wenyika kwevamwe vasungwa vakasiyana siyana vanga vari mumajere emunyika svondo rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaEdison Chihota, vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO. Asi vachota munoona here zvichiitawo kuti vari kunze vange vachizoona kukosha kwekusapara mhosva, nokuti vamwe vanogona kuti ndakaenda ndinongonoburiswa nemaamnestiwa.
Ichokwadi chamurikutaura vakandemiri, asi taita kuti ruzhinji runyatsotarisisa nemauni kuona kuti chinozokonzera kuti vanhu vakadaro vaburiswe chiiri, nekuti nguva nenguva tinenge tichikumbira. Hakuti kuti mutungamiri wenyika anongoveri kana angoburisa chete, asi kuti isuwese vanhu vanoshanda munzvimbo dzakadaro nekuona kwatinenge tichiita nendimiro chinenge chakaitei chiri kwezvoko, ndo chinoita kuti tikumbire kuti dai nzvimbo iyi yamboita kuti vanhu hava dambudziko rataita nderekuti hatisi kukwanisa kuvaka magiri matsva. Dai tine mukana wekuvaka magiri matsva, taita avo vanhu vaainge zvavo vachinogara ikoko. Asi nekuda kwekuti hatisi kuvaka magiri matsva, izvi zvinokonzera urwere hwakakura kana vanhu vari panzvimbo imwe chete. Sakana ndochii chatinotyira kuti panozoita ena outbreak yekuti panozoita rufu hungatinetse kana hungazonetsa vanhu kutaura. Vakuona panika kune kuendesa vanhu kuti vanhu vari kungonouraiwa, izvo zvisiriizvo.
Tinoona kuti majeri munyika akanangana nekunge achivandudza vanhu, yatingati rehabilitation. Zvinhu zvamunotarisira here kuti zvakakwanisa kunge zvichiitika kune vasungwa vari kuburitswa?
Chinhu choitika ndechekuti nyika yedu yasarira kumashure kune zvese. Ishungu dzemaofisazi variko vanenge vachida kuona kuti rehabilitation necorrection avo zviri kufamba mune zvakanaka here. Asi chinonoshayikwa zvibatiso zvezvinhu zvinenge zvine shungu kubudika maringe nemaonero anenge achiita maofisazi kubva kumukuru wemajeri kusvika kune dhiri yaofisa. Vanenge vaine shungu yekuti dai munhu adzidza icho, dai munhu aita ichi, dai munhu, nekuti ndezvinovaratidza chete kuti prosesi yavo yecorrectional iri kufamba, rehabilitation iri kufamba, nekuda kwekuti panenge paine zvikwanisiro zvezvinhu zvinokwanisa kuti vanhu vaite mabasa iwayo. Asi majeri edu mange angove majeri aikuti vanhu vanoenda ikoko ruzhinji hwacho hunenge hwakagara, hauna tizvekukwanisa kuti uite chekutati anganga adya aite kuda kutane vanotenge atoenda kumunda. Tikatarisa gore rimweri minda yacho hapana minda mizhinji yavanga vachikwanisa kushanda nekuda kwekuti kwanga kusina mvura, saka navanhu vanenge vachingogara. Saka izvozvoo zvinonetsa vatungamiri vane vachengeti vemumajeri kuti zvino tinozoita sei kana nhamba iyi yakura kudai. Saka izvozvo ndozvanozoitawo kuti masanganowo akazvimirira iwayo anekusanganisirawo nevekujeria vaite kutimiraise musoro pamwechete kuona kuti zvinobatsira kana vanhu ava vachinge vachimbotapudzwa, tichiona kuti tingaita sei, nekuti hakuna zvinhu zvakakwana zvinoita kuti vanhu ava vavange manzi vari kunyatsoita zvinhu zvichiburikira zvichiita kuti zviiti.
Imi sesangano, mune vamwe vamuri kushanda navo here vasungwa pari nhasi?
Nekuda kwekushaya zvinobatsira hatisi kukwanisa kuti tiite, asi ndehurongwa hwatinahwo hwaro hwatiri kuita kuti tiri kutaurirana pamwe chete nehurumende nekufungira nehurumende kuti kune vamwe mapurazi asiri kushandiwa zvakanaka, asiri kuitwa mune zvakanaka. Ngavatipewo tipote tichitora kuti vanhu ava vapote vachienda kumapurazi ikoko, vapote vachiti kana vabuda toita imwe nhafu yemuhomu kana kuti hafu yehau. Pavanoti vanhu kana vabuda zvaizvozvizvi, totora tondovagarisa ikoko vanenge vachida kudzidza zvavanodzidza nekuti kune vanovanetsa kutambiriswa mumacommunities avanenge vachiwana vanenge vachidzokera. Saka munhu akadaroo anongobva chete kujeri nhasi kuswera mangwana adzokera ikoko nekuda kwekuti haakwanise kutambirisa musosari. Saka izvozvo zvinhu zvatakadzidza tikaonawo kuti chinhu chakadaro ndichinoda kuti chiitire kuti ndonzira chete yekutibatsira necommunity pamwe chete nehurumende kuti vanhu vavo vaende muzvinzvimbo izvozvo. Nekuti kana pasina nzvimbo dzakafanana naidzodzo haachokwadi chekuti chaura chaicho chaicho hapana mubatsiriro watinenge tichiita.
Vanga vari vaEdison Chihota, vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vari parunare kwaChihota neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anotaura maonero ehurumende yeAmerica.
America iri kushushikana zvikuru pamusoro pedanho rakatorwa musi wa 10 kubvumbi nehurumende iri kutonga muMali. Musi uyu hurumende yakazivisa kuti masangano ose ezvematongero enyika ambomiswa, ikarambidza vatori venhau kuti vanyore kana kutaura pamusoro pezvematongero enyika, zvinova zvipinga mupinyi kutarisiro dzevanhu vemunyika iyi vanoda utongi hwejekerere. Zvichiteera makumi nemakumi emakore eutongi hwokudzvanyirirwa mumakore muma 1990, Mali yakatanga kuumba masangano eutongi hwejekerere, asi nyika iyi yakaona mauto achibvuta masimba kazhinji pamwe nevapanduki avo vari kunetsa kumaodzanyemba kwenyika iyi nanhasi wese. Muna chikumi 2021, Colonel Asim Goita, umwe wevakuru vemauto vakabvuta masimba muna 2020, vakatoreswa mhiko yekuva mutungamiri wehurumende yaifanirwa kufanotonga kusvika sarudzo dzaitwa vakavimbisa kudzorera nyika muutongi hwejekerere muna kurume 2024 mushure mesarudzo dzemuna kukadzi 2024. Asi muna gunyana 2023, hurumende iyi yakamisa sarudzo ichiti pane zvaifanirwa kumbogadziriswa munyika. Zvino hurumende iyi inoti senzira yekuchengetedza nyika, hapana sarudzo dzinofanirwa kuitwa uye zvematongero enyika zvinofanirwa kumbomiswa, mapepanhau achirambidzwa kunyura pamusoro pezvematongero enyika. Mutauriri webazi reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMatthew Miller vanoti America haifari nezviri kuitwa nehurumende yeMali zvekurambidza zvematongero enyika, vachiti vanhu vanofanira kutaura nekutsigira mapato avanoda munyika yavo, vachitizve hurumende yeMali yakamisa sarudzo dzaifanirwa kuitwa muna kukadzi 2024 idzo dzaifanirwa kudzosera nyika mumaoko mehurumende inotungamirirwa nevanhu vasiri vechiuto sezvayakanga yabvuma kuita muna 2022. VaMila vanoti America inokurudzira hurumende yeMali kuti iite zvayakavimbisa zvizvarwa zvenyika iyi nekuita sarudzo dzakachena uye dzakasununguka. MuMali nekumwe kwose, utongi hwejekerere ndihwo musimboti hwekugara zvakanaka nekubudirira, vakadaro vaMatthew Miller.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi zvamira zvakadai: FC Platinum 2, Bikita Minerals 2, ZPC Kariba 0, Arena Removers 0, Green Fuel 0, Erendraus 0, Yada 0, Chegutu Pirates 0. Mangwana, mitambo yakamira yakati Manika Diamonds vs Capes United, Highlanders vs Chicken Inn, Wange vs Ngezi Platinum, Dynamos vs Tail 1, kuchiti Blauwayo Chiefs vs Simba Bora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tokupai misoro yenhau zvakare. Kanzuri yeguta reHarare yoronga kuchengetedza makuva ari pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbo wemiriri wezengeza West muparamende uye vaive nhengo yeTriple C vaJob Scala vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Chris Gande.
Soku isika disi.